zvakare izvi I think regangoti ndichikura ndakatangawo kuridzawo zvimabhanjo tichiri kumusha uye tichiridzawo zvimagitare zvemagaba izvozvi tichiri kumusha kwamutoko bati kuzorekoda kutanga kunopindawo mugrammar records nemya ndakatanga ndave form 3
tatenda wakatanga kuimba uri mudiki chaizvo iwe vabereki vaiti kudii uchitanga kuita zvemagitare
uchitanga zvemagitare zvechokwadi ini ndaigara nagogo gogo vanga vasina tarisiro yekuti ndingangoite zvemagitare vaitoine tarisiro yekutoti ndoda kuti mwana wangu aitewo zvimwewo especially zvakafanana nezvinochekida neyechifundisi chifundisi ndo chavainyanya kuda kuti ndiite yaitomboitawo hondo zvichitombotorwa chichikandwa kuchichipiswa kuti vaingoona chimwe chagadzirwa futi
matambudziko api amunosangana nawo mubasa renyu iri
machallenges akati wandei akawandisa zvikuru asi zvinozongodzoka zvinonongedzera pamari sometimes kuti ukwanise kuve kana nesponsorship yakanaka yekuti chinhu chese chawashuvira kuita even sometimes unogona kuda kutina kuita mavideos chaiwo chaiwo kuti vanhu vambonyatsonzwisisa message yawo yauri kuda kupa kunyika saka message iyi haizonyatsobuda clear haizonyatsobuda iri sezvaunenge uchishuvira kuti nyika paichaona this message ichanzwisisa nenzira iyi sometimes washayiwa kana mari chaiyo chaiyo yekuti uite mavideo
Mune mashoko here amungatsiriwo vatsigiri venyu
mashoko kuvatsigiri tinongoti rambai muchititsigira ende mwari vakuitire zvakanaka nekutitsigira nekuti tinenge tine zvatakapiwawo namwari zvinoda kuti zviteeregwe kana zvateererwa nemi mozvisimudzira nekuti hapana patingazviimbira toga
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
vanoda kundibata nhamba dzangu dzekufona is +263 773 180296 kuna vanoda kusenda kana maemails kungoti pinjistatenda voisa 1 moti @gmail.com kuna vanoda kuteerawo pamapages edu mapages edu I think endo yacho is @tatenda pinjis munobva matona page redu
nasi was a Friday chitipai kamwe chete kamungade tibude nako mudariro
ziyo yanengade kubuda nayo mudariro I think ndiyo iri kupisa zvaizvizvi yakabva kubuda 2 months ago inonzi mutoriro ndiyo ndinoifarira nekuti inechekita nedzidziso dzidziso iri paground zvaizvezvi vana vedu vapira nemadrugs shoko rinoti baba vebenzi havana mufaro saka madrugs aye anodzamara aita kuti mwana aichisebenzi
Maria Poquitio Maru Fuguan Mundo Pandicina Fuguan